chakamirira kuona kuti avo vakaiswa mazita avo mukati nenhau yavo mafumi iyi vachaita sei, vachataura kuti chii, vana Maikore, vana Biti nana Professor Wolfman Ncube, kuti vanoda here kuzoassociata nestatement yava mafume kana kuti vachazvidistensa. Iye ichange akodzerowo yavo yarit to associate kuti tisassociate. Tinenge takateererawo tichinzwawo kuti vakamira bato.
Kuva muri mimi, ndiani ari kutungamira bato pari zvino?
Pari zvino bato riri kutungamirwa naHonorable Senator Jameson Timba.
Tiri kunzwawo kuti Maikore ndo vakanzi vanenge votungamira mudare reparamende umu. Mati mataura navo here? Vari kuuyawo kumisangano yamuri kuita here?
Ari kutungamira kudare reparamende ndiClifford Sachwayo. VaTimba vakanyora tsamba kuparamendi ikatambigwa naspika vaClifford Sachwayo honorable vedu vakagadzwa semutungamiri weparamende both lower and upper house. Is the overall leader wedu parliamendi including maparlamentary committee chairpersons akadomwa pamwe chete navaClifford Sachwayo variko kuparlamendi vakagadzwa vari mushishi kuita basa ravakatumwa nemusangano.
Asi vamudhenda vakapindura here tsamba yamakavatumirai?
Vamudhenda vanga vasina chikonzero chekupindura asi chekuexecuta zvakanga zvataurwa nemusangano zvinova zvinhu zvavakaita. Vakagadzwa vaSachwayo vakagadzwa machairpersons emacommittees ndo zvakatikoshera kuti tsamba yedu yakarecognizwa, madeployees akagadzwa.
Mungati nhengo dzedare reparamende dzakawanda dziri kudivi renyu here kana kuti zviri kufamba sei apa?
Nhengo dzedare reparamende nemakansela ese nyika yese vakasarudzwa pasi pemusangano weTCC. Havagoni kuti vasiye musangano weTCC nechikonzero chekuti kana uchinge wasiya TPC zvazvinoreva ndezvekuti unenge watosiya kwawakasarudzwa neticketi reTPC kune kwakuitwa by election.
Ko muri kushandawo sei navana Chibaya navasiziva vari kutenderera matunhu umu vachiti pane imwe iri kunzi Blue Movement?
Vari kutenderera maprovhinsi, vanhu vari kuita basa guru rakatikoshera muhondo yedu yeshanduko nyika ino yeZimbabwe. Munozwa kuti mukuru wedu akazorora pari zvino Advocate Nelson Chamisa. Saka panga pane reason yekuti pabudiwe panoitwa mainterfaces nevatsigiri vedu vachitsanangurirwa zvakaitika nezvikonzero zvakakonzera kuti vachamisa vange vachiresaina, uyezve vachinzwa pfungwa dzevanhu vatsigiri vedu vachitaurana nevatungamiriri vari kutendera.
Kana muchiti vamafume vakaita zano ndega, pane matanho amuri kuronga kuvatorera here?
Kutaura kudai sewo tatotaura nemamedia houses muno muguta guru reHarare tichitaura kuti vamafume havasisiri nhengo yeTCC nekuzvikonzero zvavaiita vachitaura zvana MDC za2019 5 years ago zvoreva kuti havasisiri nhengo yeTCC. And vanhu vedu, nhengo dzedu dzepati, vatungamiri vepati, MPs nemacouncillors eTCC havafaniri kuonekwa vana vamafume.